Mangwanana kana kavatereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechina chikunguru 5 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezveudyidzana nedzimwe nyika Dr. Sibusiso Moyo vokurudzira America kuti ibvise zvirango zvayakatemera vamwe vanhu nemakambani emuZimbabwe kuti sarudzo dziitwe zvakanaka.
Isu tirongoti isu aiwazve. Zvakanaka kuti izvizvi tiite zvese zvatiri kuita pasina banga pamusoro pehuro pedu, kana kuti nyaya inonzi iyo masanctions kana kuti any form of restrictions.
Mutungamiri wenyika uye vari mukuru wezvikoro zvese zvepamusoro-soro kana kuti chancellor vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi masikati kusangana nevadzidzi vemuzvikoro zvedzidzo yepamusoro-soro. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica nezuro zvakabatana nezvizvarwa zvenyika iyi mukupemberera pamwe nekucherechedza makore mazana maviri nemakumi mana nemaviri America yawana kuzvitonga kuzere kubva kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezveudyidzana nedzimwe nyika Dr. Sibusiso Moyo vanoti zviri nani dai America yakabvisa zvirango zvayakatemera vamwe vanhu nemakambani muZimbabwe kuti sarudzo dziitwe zvakanaka. Dr. Moyo vanoti zvehurumende yavo yanga yagara ichida kugadzirisa zvinhu zvese zvinonzi neAmerica zvigadziriswe kudyidzana kwenyika mbiri idzi kusati kwadzokera pakwaive kare. Vanotiwo zvimwe zvakaita sekuti masangano ezvenhau akaita seZimbabwe Broadcasting Corporation, ZBC, pamwe nemapepa nhau ari pasi pehurumende zvave kuongororwa nhau dzamaburitsirwo enhau azvinoita nhau dzine chekuita nesarudzo neZimbabwe Electoral Commission ndezvimwe zvezvinhu zvavari kugadzirisa. Tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Moyo kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Isu tirongoti isu aiwazve. Zvakanaka kuti izvizvi tiite zvese zvatiri kuita pasina banga pamusoro pehuro pedu, kana kuti nyaya inonzi iyo masanctions kana kuti any form of restrictions. Dzimwe nyika dzese pasi rese dziringoita zvadziriita dzine maelections adzo, mamwe anonetsa, mamwe anofamba zvakanaka pasina zibanga iroro ringe riripo. Asi zvinhu zvihombe zvatakaona ndezvekuti vakati ivo itai maelections aya abude arif akamirira zvido zvavanhu. Ndochokutanga. Chechipiri, zvamoitawo mareforms anoita kuti upfumi huendere mberi. Saka kana tichitaura hapana izvo zvatoti zvinyowani ipapapo, nokuti isu tagara ndo zvatagara tichida kuita.
Vakataura zvekare vachiti havasi kuda kuti vemauto vapindire munyaya dzesarudzo.
Haizvo hapamborina manyaya iyoyo, kana iri iyoyo hapamborina, nokuti mauto haamuba. Isu hatimbodiwo kuti apindire.
Ko nyaya yevoters roll kuti mabatirwo ari kuitwa nebasa riri kuitwa nezeki harisi kunyatsovagutsa?
Isu takati isusu ngavauye maobserva ese pasi rese vanoda kuti vauye vaone nyaya iyi dzesarudzo. Saka takati isusu ivi kana ikoko takatoinvaita ivo vacho vari kwenzera ninge yacho iyo kuti ngavauye vaonewo zvavari kuita. Hongu iorganization iri constitutional organization iri kurana yakazvimirira yoga. Saka zvairi kuita ndezvokuti zvimwe ndezvimwe tingangotaura vedu, asi vamira mira kuti vanyatso difacha my elections zvayo chaiwo I think anokwanisa anga achi ari credible and ari free and fair and ari transparent. Nyaya yevoters roll isisu mazivira atinongoita hatisi zvedu tiri kurwana, asi ndezvokuti voters roll yakadini iripo. Voters roll yakaitwa BVR registration process, voters roll yapera ikanzi vanhu ngavauye vadi vainyatsoiongorora vega munomwe achiona papolling station pake. Saka ationi pane dambudziko riri papapo kuti ringe ringavayei.
Ko mapato anopikisa ari kunyunyuta pamusoro pemedia kata seZBC nana Herald kuti haisi kuvatarisawo ichitaura nezvavo munoti chiinazvo?
Isusu iko zvino tinongoti isusu kana ari mamedia houses iwayaya iko zvino ava under sec pamafambiro ekuti vanofanira kucover sei mapato. And chandiri kuona iko zvino ndechekuti hapana mapato ese zvavo arikukavhiwa.
Muri kutaurira chii shamwari dzeZimbabwe pamusoro pezvakadhubuka zvondorapera?
Tiri kuti isusu vacho vakazviita naivo vacho vakazvironga vachabatwa chete.
Vanga vari gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika, Dr. Sibusiso Moyo, vari parunare muAmsterdam kuNetherlands, Natanono Kawande weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mutungamiri wenyika uye vari mukuru wezvikoro zvose zvepamusoro-soro kana kuti chancellor vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi masikati kusangana nevadzidzi vemuzvikoro zvedzidzo yepamusoro-soro nyika yose kuHarare International Conference Center. Dingindira remusangano uyu rinoti kupa masimba nhasi kuvatungamiri vamangwana kana kuti empowering tomorrow's leaders today. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Student Unions kana kuti ZICOSU vatakudzwa Gambiza vanoti musangano uyu wauya nguva yakanaka nekuti vamunangagwa vari kuuya kuzotaura nevechidiki ava vachibva kunoparura bhanga revechidiki iro ravanga vakamirira kwenguva yakareba. Ivans Zininga weStudio 7 abata vaGambiza kuti tinzwe zvizhinji.
Takagara pasi nomukuru wenyika tikati tinokumbira kusangana nemi isu vadzidzi timbokurukura nemi tikuone zvinogona kuti tadzisa kuti tibudirire sevechidiki, kana kuti zvinogona kuti tadzisa kuti isu vechidiki tiwanewo tinopa pundutso kunyika yedu muzvidzidzo zvedu, nenhau dzekuti vamwe vanogona vachinge vachitotadza zvachose kuenda kuzvikoro nenhau dzamafii, vamwewo ndo vanoti vanotadza kuwana access kumaresources avanofanira kunge vachishandisa mainstruments avanofanira kunge vachishandisa mumainstitutions macho kuti vawane kukuita research yakakwana uye namapracticals. So idzi inhau dzekuti mukuru wenyika wedu wakadzibata ukadzinzwisisa ukati bodo zvevechidiki ndinofanira kuti ndionane navo nyanyanyanya vadzidzi. Ende izvi zviri kuitwa mushure nokuparurwa kwebhenki reYouth Empowerment Bank, vachibva ipapo vobva vasangana namastudents. Saka izvi kuti tichaita rombo rakanaka rekuti vachibva kunoriparura vachabva vatiudza kuti richatibatsirei nenhau dzedu dzatine tichikurukura navo.
Pane mamwe here masangano ezvedzidzo atingati mamwe mayunivhesiti kana makoleji ari kusara kunze, kana kuti yenyika yese zvayo vanhu vese vakokwa vezvikoro zvepamusoro izvi?
Inyika yose zvayo, mainstitutions ose nyika yose vari kuunza vadzidzi nehuwandu hwavo, nekuti vari kuti uyu musangano hausati wamboitika kumashure, hausati wamboitika pamwe pose apapa. Uyu musangano wakakosha, saka mayunivhesitis ose akonfirma, maprivate mapublic ose akonfirma, mapolytechnics ose ati tinouya, mateachers colleges ose zvavo nyika yose.
Saka makatarisa nyaya dzamunosimbopira kumusoro kuti dzisvitswe kumukuru wenyika, muri kutarisira kuwana mhinduro dzose dzakakwana here mumusangano iwoyu?
Mhinduro yezvinonetsa atichinitarisira ipapo choti tikuti tinoda kuti tione ichiimplementewa haisiri nhau yesloganeering haisiri nhau yepolitics inhau yekuti tivake nyika uyezve paparurwa impower bank zvinorereko vadzidzi ende isu tinoda kunzwavo kune mukuru wenyika kuti vanotarisirei kwatiri isu vadzidzi vechidiki panhau yevision 2030 yavainayo nenhau dzeeconomic transformation dzavari kufamba nadzo.
Vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe Congress of Students Unions kana kuti ZICOSU vatakudzwa Gambiza vachitaura naIvan Zininga weStudio 7. Vamwe vanhu vari kukwikwidza musarudzo dziri kuuya vakazvimirira vanyorera tsamba kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vachinyunyuta kuti bato rezanupf riri kusvibisa mazita avo richiti vanhu ava inhengo dzakadzingwa mubato iri. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe anyora tsamba kuZEC vaIsrael Jacob Nyandoro vanoti havasi nhengo yebato rezanupf uye zviri kuita ZANUPF zvekuudza vanhu vachiti vakadzingwa mubato iri manyepo. Vanyandoro avo vanoti mwana wemuchakabvu George Nyandoro mumwe weavo vakavamba bato rezanupf vanoti havana kadhi rebato rezanupf uye havana kana kukwidza musarudzo dzekutsvaka achamirira ZANUPF.
Handina membership card handina contribution yandakaita kuZANUPF. Zvinova zvinondikashamadza ndichinzi I've been expelled. Expelled why? Because I've never been their member. Asi apa vakutonditanisha kumasupporters angu kuti I'm now in bad standing. Kuti masupporters anga akufunga kuti I even applied for kuti ndive primaries. Handiramboisa CV yangu ini.
Vanyandoro vanoti vanyorera ZEC kuti imanikidze bato rezanupf kuti rijekese kuti havasi nhengo yavo sezvavari kufamba vachitaura uye kuti vari kutyora mutemo une chekuita nesarudzo wekunyepera munhu nedonzo rekusvibisa chimiro chemunhu kune vamwe vanhu.
Atonditanisha ende yandiisa in band standing nemasupporters yangu nekuta breach electoral code ramunhu nema handigabhe gabhe pandakamira ndakamira ndega naJehovha.
Mutsamba yavanyora kuZEC vanyandoro vanoti ZANUPF iri kutyora mutemo wesarudzo nekutaura zvemanyepo pamwe nekusvibisa chimiro chemunhu. Vanyandoro vayeuchidza ZEC kuti vari kuzvimiririra musarudzo yeparamende muchinoi vasina bato ravakarerekera kana kumirira. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa utungamiri hwezanupf muchinoi. Mune imwewo nyaya, vamwe vanhu vari kushaya mazita avo mumagwaro ane mazita evanhu vakanyoresa kuvhota. Vari kukwikwidza vakamirira MDC Alliance muchinoi muward 11 vatendai Musonza vanoti ajendi wavo vatendai muchochoma havasi mugwaro revavhoti kunyange vaine gwaro rinoratidza kuti vakanyoresa. Vamusonza vanoti vaudzwa neZEC kuti vanyore tsamba vachitsanangura dambudziko ravo sezvo vari ivo vanga vapiwa gwaro iri semumwe wevari kukwikwidza. Asi vamusonza vanoti kushayikwa kwemazita evanhu vane umbo hwekuti vakanyoresa hazvipe chimiro chakanaka musarudzo dzichaitwa kupera kwemwedzi uno.
Zvinopa chimiro chiya chakaipa takata maringe nesarudzo dziri kuitwa nekuti munhu akanyoresa kuti anga ari mugwaro revanhu vachavhota asi zita rake harimo muvoters roll ratakapuwa rinove ndo ratiri kushanda naro. Ndo zvatoita kuti ndinyanye kumhanya mhanya umbowo hwekuti akaregista tinawo ndo slip yatinayo yekuti akaregista kuvhota ende anofanirwa kunge ari umwe vanenge vakandimiririra kuvupa papolling station iyoyo.
Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland and West vaAusten Rovu vati havana mhinduro pane zvino sezvo vachifanira kutanga vaongorora kuti chii chakaitika vasati vataura nevatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930-7270 ne-13630 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne-15460 pashortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne-15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika 5pm, musi wechishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Mubatanidzwa emapata anopikisa weMDC Alliance unoti uri kuzoratidzira muHarare nemusi wechitatu svondo rinouya, uchinyunyuta nemabatirwo aunoti ari kuitwa gadziriro resarudzo nekomisheni yezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Mubatanidzwa uyu unoti ZEC haisi kubuda pachena panyaya yegwaro remazita evavhoti uye nyaya yekudhindwa nekuchengetedzwa kwemagwaro ekuvhotesa. Asi ZEC inoti iri kungozorwa mafuta enguruve yaisina kudya, ichiti zvimwe zviri kudiwa nemapata anopikisa hazvikwanisike. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vati vachafora kubva kuAfrica Unity Square kuenda kumahofisi eZEC nekudzoka. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvekurongwa kwemabasa muMDCT vaMosi Chibaya.
Hongu ichokwadi, vana veZimbabwe vachange vari mumugwagwa musi wechitatu svondo rinouya maringe nenyaya yekuti iyo tiri kuda kuti munyika muitwe sarudzo dziri pachena. Nyaya huru huru inongori panyaya yeballot paper. Tiri kuti isusu ballot paper iri ngaridhindwe mabato ose ari kukwidza pasarudzo dziri kuuya musi wa30 July varipo. Pange pave nokuziva kuti maballot papers iwaya ari kuprindwa papi nani uye zviri kumbofamba sei. Mapato ose ange ane chokuita nokuona kuti zviri kumbofamba sei. Tive nokugutsikana kuti zvei maballot paper aya ari kuprindiwa hapana here chitsotsi chiripo, nekuti iko vanhu ava tagara navo vajaira nyaya dzekubirisa rudzo.
Asika ivo veZEC vanenge vari kuti imi veMDC Alliance munenge makuda kuvabvutira pembe, mova imi mutongi gava muchiramba muchingogununʼuna kuti sarudzo hadzi kufambiswa zvakanaka.
Hatina pembe yatiri kubvuta, tiri kungoti isu ZANU iripo, MDC Alliance iripo, tichiona kuona kuti maballot paper ari kuprindwa papi nani. Vachiitawo ivo, chatinongoti tiite apa mukoma Blessing ndechekuti tive neuchapupu hwokuti zvechokwadi maballot paper ari ku prindiwa awa maballot paper kwawo, nokuti hatizodi maballot paper echitsotsi ekuti mangwana vanhu vozovhota max vofamba hatida pamwe vasina kuisa x. So hapana chati kumbovatorera, hatisi kumbotora pemba, asi kungoti inyaya yekuti toda kungonge tiripowo isu semapato kuti so that tizive kuti hapana chitsotsi chiripo mukoma Blessing.
Asi munoona zvekuratidzira izvi zvichibatsira here, nekuti makamboratidzira kamavhiki apera?
Zvinobatsira, takaratidzira mavhiki apera vachiramba kuti tinge tichiwana mavhotasuro. Nyange zvavo vakazotipa mavhotasuro asina kumira zvakanaka, mavhotasuro asina mupikicha yevanhu. Zvinova zvimwe zvezvimwe mukoma Blessing zvatiri kuda kuti aiwazve vanhu vakarejesta vachitorwa mapikicha. Toda kuona kuti munhu wakarejesta apa ndiAmosi Chibaya uyo. Zvose izvozvo hatingapindi musarudzo dzakadaro. Saka kuratidzira kunotobatsira, ende ipo pachena ndezvekuti hakuna sarudzo dzinoitwa muno munyika yeZimbabwe mukova Blessing kana votasuro risina kuchena, kana tisina kuvawo involved panyaya yekuona kuti maballot paper ari kungopindwa papi. Saka dhemu yatiri kuita iyi mukoma Blessing ndeyekutaridzira kuti aiwazve chimbomirai tigadzirise nyaya yekuti ballot paper aprindwa papi nenzira kwadzo. Chimbomira tigadzise nyaya yekuti voters roll chena harina maghost voters.
Vamos Chibaya, vanoona nezvekurongwa kwemabasa muMDC inotungamirwa naNelson Chamisa, vari parunare kuGweru na Blessing Zulu Studio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica neZuro zvakabatana nezvizvarwa zvenyika iyi mukupemberera pamwe nekucherechedza makore mazana maviri nemakumi mana ane maviri America yawana kuzvitonga kuzere kubva kuBritain. Mhemberero idzi dzakaitwa maguta akasiyana-siyana mumatunhu ose eAmerica ari makumi mashanu. MuWashington DC mhemberero dzakaitwa uye dzaisanganisira manzi kubva kuzvikwata zvakasiyana-siyana kufura kwevechiuto pamwe nemafireworks aya akazoputitswa kumanheru zuva ranyura. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muWashington DC, Dr. Frank Guni.
Tiri kufara tichipemberera izuva ratakazorora, tichipemberera kuwana kuzvitonga kuzere kweAmerica zuva reindependence yemuno 4th of July.
Tichitarisa mhemberero dzamuri kuita muno muAmerica, zvii zvamungataura kusiyana kwemhemberero dzekuno kuAmerica nemapemberero amunoita kana muri kumusha?
Tingatibatei zvinhu zviviri kana zvitatu zvakati siyanei. Kunoku mhemberero dzinoitwa hadzina vanengati mukurumbira wakanyanya-nyanya sezvinoitwa kunyika kwedu, kuti tinoona mauto achisangana munhandare, vanhu vachindoungana munhandare. Kuno tinongoziva kuti mukuru wenyika anoenda kuno adresa nyika nekurangarira vakapfuura vakafa vechiuto ari kuArlington Cemetery kunovigwa magamba mazhinji enyika ino, uye manheru ndo panozoitwa mafireworks zviya zvinoputika zvinenge zvitaitai mudenga. Zvatopera, asi vemabhizinisi vazhinji vanenge vakavhura izororo rekuti vanhu vemabhizimisi muno munyika, sezvo nyika ino ichitenderera nemari, vanenge vakavhura inguva yavo yekuti vaite mari. Tikatarisa kumusha kweduku, zvinhu zvese zvinenge zvakavharwa, vanhu vakaungana munhandare. Ndomwe musiyano watinoona uyoyo. Zvimwe zvinodaro pabva nekuti nyika ino yakura chaizvo, yava nemakore anopfuura mazana maviri. Saka zvinhu tinonzwa kuti zvashandukawo, havachanyanyi kuita zvatiri kuita kuZimbabwe izvi. Ndo musiyano mukuru watingaona. Asi ndingati donzo guru ndiroro rekuti America inenge ichipemberera kubva muutongi hweumambo hweBritain. Saka izuva ravanokoshesawo kuno, vakawana utongi hwavo nekurwisana. Izvatakangoitawo isu maZimbabweans, takawana utongi hwedu tarwisa vadzvanyiri vakanga vakatidzvanyirira. Asi havairwisana zvavo pachavo, vachisada utongi hweumambo hweBritain.
Tichitarisawo kupindira kwezvematongerwo enyika muzuva irori, pane musiyano here wamungaenzanisa neZimbabwe?
Musiyano uripo mukuru kwazvo. Tikadzokera makore apfuura takatarisana neZimbabwe, taiona kuti vanga vari mutungamiri wenyika vanga varipo vaMugabe vainyanyokutaura nezvekutuka dzimwe nyika nezvekutuka vamwe vanoita zvematongerwo enyika veopposition. Asi kunoku kuAmerica haumbonzwa vatungamiriri venyika kana vatungamiriri vezvematongerwo enyika vachitukana. Vanenge vakabatana senyika. Izuva ravasingataure kuti uyu ndewedivi rakati, uyu ndewedivi rakati. Izuva ravanobatana vachiti tese tiri maAmericans, tese tinofarira kusununguka kwedu, avanoika vatiwo muchirungu mafreedoms avakawana kubva kuzvitonga kwavakazvideclara vega. Zvasiyana nezvataiona kumusha kwedu iko, kwekuti basa raive rekutuka vamwe, kutuka dzimwe nyika, zvaizoita kuti vematongerwo enyika kunyaya vemaopposition vatadzi kuenda kunopemberera pamwe chete nevamwe, nekuti sekuona kwataita vaiti vakaenda vosvikonyombwa. Zvino haungarambi uchiti kwaunoenda unoenda uchinotukwa ikoko.
Zvii zvingadzidzwawo nevana veZimbabwe pamwe nehurumende?
Tingada kuzivisa vanhu kuti chikuru chatingadzidza senyika idiki ichiri kukura seZimbabwe ndechekuti kuti tive nemapato anopikisana hazvirevi kuti tava mhandu nemhandu. Tiri vana veZimbabwe tese. Kuita mapato akasiyana ematongerwo enyika ndiyo inodemokrasi. Ndo zvinotaura kuti kutonga kuinoita kuti vanhu vave nepfungwa dzakasiyana asi hatisi kurwisana. Tine mapato maviri makuru chaizvo muno muAmerica vanosiyana chaizvo mukufunga kwavo nemaitiro avo kana takatarisa zvematongerwo enyika, asi hamumbonzwa kuti varwisana, hamumbonzwa kuti vatukana zvekuti vamwe vanhu vanyangariswa, vamwe varohwa.
Vanga vari chizora cheZimbabwe, Dr. Frank Guni, vari parunare muWashington DC muno muAmerica neStudio 7. Munhau dzemitambo. Nzira yechikwata cheZimbabwe makundano ET20 yasvika kumagumo pachiri nemitambo isati yatambwa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vateveri vemutambo wekriketi vari kukatyamadzwa kuti chii chakarova chikwata chavo mushure mekunge Solomon Mire akamuka chibhebhenenga, asi ndokutadza kubatsira chikwata cheZimbabwe kuti chisabude mumakwikwi ET20. Mire akakanda maranzi makumi mapfumbamwe nemana, akatora zvekare uketi rimwe chete, asi izvi hazvina kutadzisa Pakistan kukunda nemawiketi manomwe, zvichisiya Zimbabwe yabuda makwikwi aya ayo ari kuitirwa munyika muno. Kunyange hazvo Zimbabwe ichiri nemumwe mutambo wasara neAustralia, mutambo uyu hausisina chaunoreva sezvo kukundwa kwavakaitwa nePakistan nekudyiwa kwavakaitwa neAustralia kwave kureva kuti maChevrons haasisina chikwata chavachabata mumamiriro etakura yemakwikwi aya. Pari zvino Australia ine mapoints masere yakaenzana nePakistan, asi maChevrons anokwanisa kupedza ari pamapoints mana chete kana vakakunda Australia. Kukundwa kwavakaitwa kuri kureva zvekare kuti mumitambo gumi nemumwe chete wemat20 wavasangana nePakistan, Zimbabwe yarohwa mumitambo yacho yese. Izvi zvauya zvekare mushure mekunge Zimbabwe yakakundikana kuenda kuma2019 World Cup mushure mekurohwa pamusha neUnited Arab Emirates. Muongorori wemutambo wecricket vaBrian Goredema vanoti Zimbabwe yaedza varairidzi vakawanda zvichiramba, saka yave nguva yekutarisawo kuti vatambi varipo vanokodzera here kumiririra nyika. Mumwe muteveri wemutambo uyu vaZefa naye mufundisi vanoti Zimbabwe ngaichitanga kuvaka chikwata chitsva nekushandisa vatambi vechidiki avo vakamboenda kumaWorld Cup yemaunder-19 mumitambo inotevera.
Solution iripo, ngatitorei maunder-19 akaenda World Cup. At least vane future.
Makundano ET20 akapera, Zimbabwe iri kusangana nePakistan mumitambo mishanu yezuva rimwe chete musi wa16 Chikunguru, yozoshanya kuSouth Africa kunosangana nemaProteas muna Gunyana. Asi pari zvino mafaro aimbove muHarare Sports Club hakusisina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Sibusiso Moyo vokurudzira America kuti ibvise zvirango zvayakatemera vamwe vanhu nemakambani muZimbabwe kuti sarudzo dziitwe zvakanaka. Mutungamiri wenyika uye vari mukuru wezvikoro zvose zvepamusorosoro kana kuti chancellor vaEmerson Mnangagwa votarisirwa nhasi masikati kusangana nevadzidzi vemuzvikoro zviri pamusorosoro. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica nezuro zvakabatana nezvizvarwa zvenyika iyi mukupemberera pamwe nekucherechedza makore 242 ane maviri America yawana kuzvitonga kubva kuBritain. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndoti musakanganwa nhau dzedu na7 manheru ano. Ndikusiyai mina Gibbs Dube. So we